A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this Monday, February the 3rd, 2020. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about corruption following the implication of President Emmerson Mnangagwa's top advisor in unscrupulous activities by ZANU-PF youth this afternoon.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077.
We are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join us at VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7. And also, we are live on our website, so please log in at www.voashona.com and www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
ZANU-PF youth leaders Louis Matutu and Godfrey Senengamo today accused President Emmerson Mnangagwa's top advisor Kudakwashe Tagwirei of peddling corrupt activities that are destroying Zimbabwe's economy. The two told journalists in Harare that Mr. Tagwirei, the chief executive of Sakunda Holdings, is involved in illegal foreign currency exchange, among other unscrupulous activities.
Matutu and Senengamo also accused Tafazwa Musarara of the Grain Millers Association, as well as Bill Rottenbach, owner of Green Fuel Company, which is involved in blending gasoline in Zimbabwe. The two said law enforcement agencies and the judiciary were not doing enough to fight corruption. They called on President Emmerson Mnangagwa to do more to stem graft.
Yebo kunjalo mave lichona njani emakhaya siyadivana lamhlanje ngomvulo mhla zintathu kunhlolanja 2020 uhlelo liluhlelo Live Talk njalo esikhuluma ngakho lamhlanje eludaba olukhulunywa ngabasakhulayo bezano PF abathi kulezikhohlakali eziningi ezilobudlelwano lebandla elibusayo ezidiliza umnotho weZimbabwe. Abasakhulayo laba abathe bakhuluma bezimele lanxa beyinkokheli yeZANU-PF ngumnumzana Louis Matutu kanye loGodfrey Senengamo babize umhlangano lentathelo zindaba lamhlanje. Lapho abaveze khona ukuthi umnumzana Kudakwashe Tagwirei ongomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa bathi ngumuntu okukhohlakeleyo kakhulu oyenza imisebenzi engaqondanga ebulala umnotho. Bathi nguye ophatheke kakhulu emsebenzini yokuntshintsha imali emkambo wesitha esingathi yi-black market. Abaningi lizakhumbula ukubana umnumzana Sakunda ngumkhokheli wenkampani yeSakunda Holdings eyiyo eletha amafutha ezimota elizweni. Ngaphandle kuka Tagwirei ababili laba bathi kulomnumzana Tafazwa Musarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association eyiyo eletha umumbu elizweni. Kanye lomnumzana Bill Rottenberg ongumnikazi wenkampani yamafutha ezimota njalo Green Fuel eyiyo ehlanganisa amafutha ezimota le-ethanol ukuze abe ngamafutha apheleleyo ngoba kungumthetho kuyadingakala ukuthi amafutha ahlanganiswe le-ethanol eZimbabwe. Ngokunjalo abasakhulayo laba bathi abathathu laba yizo ingqungquthela ezivulala umnotho welizwe kanti njalo bathi uhulumende akenzi okwaneleyo ukulwisana lenkohlakalo i-corruption. Bathi ugatsha lwe-judiciary ababona ngezomthetho labezemithethwandaba ngabawuphathi kuhle umsebenzi. Ngokunjalo bathi uZulu weZimbabwe kumele abambane kungakhathalekile ukuthi abantu ngabaliphi ibandla. Kungaba ngowezanu MDC, Mavambo MDCT, ababili laba bathi uZulu kumele abambane alwise inkohlakalo ngoba iphambanisa impumelelo yomuntu wonke eZimbabwe. Yilo udaba esingalo namhlanje mafi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi tiri kutarisa isu nyaya yehuori. Taona vechidiki veZANU PF kunyangwe zvavo vanga vari kutaura kuti vanga vakazvimirira, vanga vasiri kutaura vakamirira ZANU PF vanoitwa ivo Louis Matutu naGodfrey Tsenengamo vachitaura ivo kuvatori venhau kuti havasi kufara nehuori huri kuitika munyika. Vanga vari kuti ivo vanhu vakadai savakuda kwashe tagwirei vari kuita huori, vari kuenda kumabhanga vachitora mari zhinji vachiisa pamusika mutema. Vataura zvakare vatafadzwa musarara vanova ivo vekuGrain Millers Association vachiti vanga vasiri kufara zvakare nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yehupfu. Vachiti hupfu huri kuwanikwa pamusika mutema asi zviri kutaurwa neGrain Millers Association hazvisi kuenderana nezviri kuitika munyika. Vakataura zvakare kuti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa nyaya dzemafuta navaBill Rottenberg, wavanga vari kuti ivo vaBill Rottenberg ndo vega vane resonance rekuti vawanikwe ivo vachisanganisa mafuta ethanol. Vanga vari kuti izvi huori. Saka vanga vari kuchema chema vachiti dai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vawanikwa ivo vachitaurirana kana kuti vachiti nyaya iyi ionekwe kuti ingagadziriswe sei. Regai timbonzwa zvataurwa nevechidiki ava pamusangano wanhasi.
Gani mbotaura pamusoro pemunhu wekudata grey momuziva. Ndishuviro yangu kuti ndinyatsokuzivisa kuti chinoita kuti ave iye unosupply fuel tikaenda kukomanda agriculture ndiye wakamboda kuongorogwa akadzvenga dzvenga, hapana paasiri, including the money that is in the streets, it is coming from him. Well, we are waiting for him to discipline that because we also do these things after doing a lot of research. How does an individual go to my banks to withdraw monies? My amounts are not sure, 500,000 cash.
Tine chimwe chiri kutishungurudza zvakare chemurume unonzi Billy Rottenberg ane monopoly ameno zveethanol nekublenda. Why him alone? Zvemandatory blending zvekuti munhu wese, vanhu vese vari kuzviziva kuti no zviri kuitwa izvi, hazvisi supposed kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly muno and achidhurisira nyika?
There's a second person called Tafadzwa Musarara. Vanoita nezvehupfu variko kuimbota Chibage, variko kuchigaya, variko kutengesa hupfu wacho. But there comes the problem. Hupfu wakazara black market more than where they are supposed to be. And even in as much as government is subsidizing price of hupfu, but hauchaonekwi when people are queuing for mealy meal, then you tend to wonder what is really taking place.
Apo tiri kunzwa isu vechidiki veZANU PF vanga vari kutaura apo vachitaura ivo zviri pamwoyo pavo vachiti hazvisi kuvafadza zviri kuitika. Asi tiri kunzwa kuti tina vatafadzwa mugwadi veZANU PF. Regai timboenda kwavari tizwe kuti
maybe we also have Daniel Mologele. Maybe we have to start off with Mr. Mologele because he won't be on the show for long. He wants to go.
You can
so
go
let's go to him, then we'll go to the second guest. Mr. Daniel Mologele is the MP for Wange Central and he's an MDC member. Mr. Mologele, good evening and welcome. Mr. Mologele.
Good evening, everyone.
Siyabonga ukuba lawe kuhlelo. Ubazwile abasakhulayo beZANU PF lapha baqamba ingqungquthela ezintathu. Bathi izo ingqungquthela ezigijimisa inkohlakalo kakhulu, i-corruption, ukuda kwaSheta Gwirei, uTafadzwa Musarara lo Bill Rottenberg. Ungathini ngalolu daba?
Ngiyabonga mthungameli. Mina enguzileyo yilokhu abangakutshongo, yikho enza ukuthi abalaleli bakulandelisise ukuthini ma bona abatsha beZANU PF bekhomba iminwe emithathu emibili leyi bayitshiyelo bani. So ngicabangela ukuthi omunye omunye omele ukukhonjwe ku-Emerson Mnangagwa ukuthi yena njengomongameli wesizwe wakhuluma ukuthi yena uzoceda inkohlakalo yeZimbabwe, kodwa konke lokhu kwenzakala phambi kwakhe kuthi uthi yena useyehlulekile. njengomonga medu wesizwe. Omunye omuno ukhomba umsekelo wakhe uGeneral Chiwenga ukuthi yena wenzani ngalokho ngoba uthole ukukhuluma esithi yena uzanceda usenzani. But kuyakhanya ukuthi bonke abakhokheli laba sebeyehlulekile ukuthi kuthini ubukhohlakali lobu esiwubonayo yibo abamele babamukele ukuthi sebeyehlulekile ukukhokhela ilizwe. Ngakho-ke bona bamele bavume ukuthi bayehlulekile bahlale phansi. So ngezinye indlela ama-youth akade kutho ukuthini ubaba uMnangagwa nobaba uChiwenga sebeyehlulekile ukulwisana nenkohlakalo ngoba yibo abanikezwa umlando lowo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi uTagwirei akhonjwe ngabasakhulayo beZANU PF bemethesa umlando wenkohlakalo, kodwa akulalutho osoluke lwenzeka kuye. Kazange abotshwe, kwathiwa ama-accounts akhe avaliwe dukuduku, kwathiwa asevuliwe njalo. Kukhona obona mhlawumbe kuguquka after isehlakalo sanamuhla yini?
Akunanguquko eyenzakala ngoba kuyakhanya ukuthi uTagwirei bona bavikelwa abakhokheli bakhona. Ngakho-ke amandla abo aveli emthethweni, avele ebantwini. Amandla abo avela kibo uMnangagwa naboChiwenga. So ama-youth laba bayazama ukwenza lokho abakwanisa ukwenza, kodwa iqiniso yikuthini uTagwirei bavikelwe inkokheli zelizwe. Ngakho-ke akunalutho oluyenza lolumangalisayo ngoba abanye abantu sebebotshiwe, kulabanye sebebotshiwe. Kodwa kuyakhanya ukuthi laba uTagwirei abasoze babotshwa ngoba balesisekelo sabakhokheli belize. Yikho mina ngisithi yena uMnangagwa ngiyomela ethise icala lokukhokhela abantu abakhohlakeleyo. Ngakho-ke yena kayekele uba ngumongameli wesize, sibe lo mongameli ongakwamukeliyo ukuthi kube nenkohlakalo enjalo. So ama-youth ba-right, but asibo kodwa labo abakhohlakeleyo, baningi. IZANU PF yonke igcwele ukukhohlakala. Ngakho-ke ikwehluleka kwakhe uMnangagwa kahlale phansi.
Vamolokela, tipewo maonero enyu nezvataona zvichiitika nhasi apo taona vechidiki veZANU PF vachitaura ivo pamusoro peuori.
Zvandaona nhasi ndezvokuti vechidiki vari kutochoropodza vanhu vatatu. But chokwadi ndechokuti kune vatungamiri venyika ndo vanofanira kuitira kuti kusaite uori panyika. Saka ivo vaMnangagwa ndo anofanira kupomera mhosi wekuregerera vanhu vachiita uori panyika vasingaiti chinhu. Sapresident ndo anofanira kutoita kuti vagare pasi varege kuita president. Naana Chiwenga vacho vana vice president ndo vari kuregerera uori because vane rusigiro rwana president nana vice president. Saka mayouth zvavangachitaura nhasi ndezvokuti imimi vaMnangagwa nana Chiwenga ndimi muregera ava vanhu vari vachiita uori. Saka muri kutokonerwa basa, saka siyai basa iroro. Saka ndozvavaifanira kutaura mayouth nhasi kuti aiwa makonerwa basa vaMnangagwa, makonerwa basa vaChiwenga, because muri regera vanhu vachiita uori pamberi penyu.
Mungaone pane chichaitwa here mushure mezvataona zvichiitika nhasi?
Hapana nyaya apa, hapana, because Zimbabwe Anti-Corruption Commission iripo, iri kutozoona zvese, hapana zvairi kuita. Iye president wacho uMnangagwa na vice president wake Chiwenga vari kuzoona hapana zvaari kuita. Saka mayouth vanenge vachingotaura, but chokwadi ndechekuti chii, ava vanhu vari kutsigirwa nevatungamiri venyika. Saka uori uyu ndeve vatungamiri venyika. Saka maZimbabwe havafaniri kutoti mangwana something chichaitika. Hapana chichaitika because vanhu veZANU vese varotoba vese, imbavha dzega dzega.
Aiwa, mombobata makadaro. Vatafadzwa Mugwadi, makadi henyu tikuchingamidzei pachirongwa?
Mufaro makadiwo.
Aiwa, tiri wadi. Atipewo pfungwa dzenyu nezvataona zvichiitwa nevakomana vechidiki vemubato renyu.
Inonzi bata murefu bata mupfupi.
Ndinda pfuwa mukana wekutaura here?
Ehe, taura henyu.
Zvakanaka. Chandingangoda kungotaura chete ndechekuti zvinhu zvinofadza kuona vechidiki vachibatana kuti no ngativisei nauye uori, nekuti matauriro avo vanga vachiita vamatutu navatsenengamo vataurayo vakati nyaya yeuori iri kuputsa nyika, nyaya yeuori iri kukanganisa zvinhu zvakawanda, uyezve nyaya yeuori inokanganisa chero musangano wacho chaiwo chaiwo uri kutonga, especially kana muine vamwewo vakuru vanenge vachinzi varimo munhau dzeuori. Saka mashoko avo akanaka chaizvo, ndinovatenda nekuratidza ushingi pakutaura nyaya dzakaita seidzodzo. Vamwewo vanongotaura vachisiririra, asi ivavo vakwanisa kutaura semaone lavo ende ndinot kovari kana maone lavo ari maone rechokwadi uye zveva ine evidence zvondo achitaura uye zvakare mashoko avo achizadzikiswa kuda netsvakurudzo yakafana yakaita sekutaura kwavo mashoko anenge akanaka nekuti hazvidi kuti vechidiki vatare vanyarare kana nhau dzichiudze wori zvichiitika musangano
zvamira zvakadai chii chichaitwa nebato renyu taona vachiri kumbira ivo vachiti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanofanira kuongorora asi tanzwa zvakare vebato remdc vari kuti aiwa vadika vanga vachifanira kutotaura kuti vamunangagwa ngavasiye basa nekuti hori huri kuitika variwo vari kutonga pari zvino
chakangonakisira chekerero remunyika medu ndeyekuti vemdc vechidiki vemdc kana vaine mashoko avanenge vachida kutaura vagara vanongopiwa mukana iyoyi nguva dzose vachitaura zvakashata nezvakanaka zveumbwa mupengo nezvinodakadza zvose zvakasiyana siyana kupenga kana kudii vanongopiwa mukana iwoyo saka kana vaine pfungwa dzavo dzavaroda kuisawo panyaya idzi ngavangoisawo munyika medu mune jekerere mune freedom yekutaura zvaunoda vanokwanisa zvavo kungotaura but tichizvive vachizviita vachidzva kuti vari kutaura zvechokwadi asi zvekare zvinongotarisa kuti havari kubato rine ushingi hwekuda kurwisawo uori nekuti uori vanga vachitaurwa nevakomanavo hauwanikwe mubato rezanu pf chete hauwanikwe muhurumende chete hwakazarawo nekuchekeshera mumakanzuru ndozvava muri kuona chaiko chaiko kunoku kuti makanzuru ane mbiri yekuzvipa mari mameya makanzelas achizvipa mari vachidi vachipanana mazimari chaiko asi vanhu vachitambura muno munanhasi munoziva ini kuti harare yane makore manga ndisina mvura vazvigari vose muno muharare havamwe mvura dzinobva pamatepa avo vanochera mvura kuzvibhorani kana kumigodhi nekuda kuti mvura dzinobudiswa nekanzuru hadziwiki asi hapana ari kumboita shinga kutonatenga mishonga vari kungodya mari zvakare uori huri ko futi kumasangano akazvimirira obva kumativi society kwatinoziva kuti kunouya maus dollars achibva kunyika dzakasiyana siyana mari iyoro ichiiswawo futi pastriti vachibhena kuti vaite zvibako zvavo zvavanenge vachida kuita munomo saka uori hwakatekeshera kwese kwese kana vemdc vachida kutuka uori inganai vatogara vazviitawo kana voda havo kuzozviita mangwana kana rimwe zuva zvongodati hava kutedzerawo vechidiki vezanup but pamusoro penyaya iyoyo yavataura vatenenga muna vamapisi I think iwo havo ndakwanisa kungovabudira pachena tiri pakudhisikasa kwedu tawirirana kuona maonerano akasiyana panhau hawo yavo yavazongotaura chete kuti zvirango zveupfumi hazizvo zviri kukonzeresa dambudziko riri muno munyika kana kuti dambudziko razviri kukonzera ishoma pane riri kukonzerwa nehor ipapo ndo patangotadza zvedu kunzwanana asi tatadza kunzwanana semacommunitycorrectara kuti kuda vangotaura zvavo nekuda kwokuti vanhu vanga vakatsamwa nenhau yehori nekuti nhau yehori inotsamwisa munhu wese vazhinji vese vanhu vari kutamburawo inhau dziri zvirango zveupfumi izvo zvemavictims zvirango zveupfumi mavictims ecorruption uori saka zvinhu zviri zviviri zvinofanira kutukwa panguva imwe chete tichinganati dziri chimwe kana kuti tichiratidza sekuti corruption iri wese kudarika masanctions because masanctions akonzeresawo kutambura kwavanhu vakawanda muno muzimbabwe makambani zakaita sana zisco stil akasvika pakuvhara vana havana mabasa makambani zvakaita sana agribank haasi kukwanisa kana kupa varimi zvekushandisa nekuda kwokuti makambani aya anga ari pamasanctions zvakare maindustrial development cooperative zvese zvizhinji zvekuikoone zvirango zvokuru munoziva saka datingoti ngatitii kana tichiona nyaya iyi ngatiionei tiine masober mind tiongorora zvese kuti aiwa nhau yehuori hakuna munhu akafana wezera rangu angasekerera nhau yehuori because inhau inorwadza inhau inoshungurudza inhau inoita kuti maopportunities kana kuti mikana kune vechidiki inge iri mishoma ichiwandira kumusoro setsvimbo saka izvozvo ndo zvinhu zvandangofarira zvedu kuti aiwa vakwanisa havo kuita uchinge vatitaura nyaya iyi asi nyaya iyoyo yakafanira kubatswa zve nemasanctions neuori zvakare munoziva kuti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi izvi ndo zvakonzera kuti munyika muve nemashortages akaita seiwa yakaita sana fuel akaita semari munyika kuti ishaye simba kana yashaya simba vashomashoma vanenge vachikwanisa kuwana mafuta iwayo kana kuti vanenge vachikwanisa kuwana zvinhu zviri kunetsa vobva vachiita mamonopolis kana uyatearbitrage muchirungu
chimbokubatai makadaro chimbokubatai muromo ehe chimbokubatai muromo ipapo nekuti tine vateereri uyezve vamolokela vari kuda kuenda asi regai titore vateereri nekurumbidza toenda kuna vamolokela halo kola
halo
ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura navageorgi kumhondoro
taurai henyu kwakadii kumhondoro
aiwa kumhondoro kuri nani zuva chete ndoratibayawo denga rarambira mvura yaro iri
ehe taurai tinzwi
takatarisa nyaya dziri kuitika idzi ana tagwire yava haasiye tagwire imwe munoti chinomupa simba iroro chii ane vakuru anenge achiudzwa kuzvitora iwewe tiite mari vari kuitisana mari vanhavo tibanemere zvimwe zvakawanda zvedu zvekuti zvakazodai kune zvirango ndo vakuru vakuru vari kuita unhu wese uku Edo marija zvedzi dzatinotora kana dzatinotumirwa kubva kune dzimwe nyika dzichiuya maisaiwa yaya vari kuatora vane nzira yavari kuatora nayo iyoyo yekungotumira matirangi kumasiti vachiitora mari iyoyo munga anotambira zvenyu mari dzenyu idzo dzasi hadzina basa nekuti unotouya uchiitenga mari iyoyoyo kuti uiwane kubhengi chaiko hakuna mari idzodzo dziri kumastriti saka vanhu ivava kubatwa kwavo chaiko hakuna havasi vakabatwa vanodya nevakuru ndo vari kutovapima futi saka zvinongoti tagwirei avavezi tagwirei hasi ari kushandiswa haasati ari kubhuba
aiwa tinokutenda iyi regei titore vamwe nekuti nhasi pano pari kupisa muve nezuva rakanaka
tinotenda besilwa mlaleli wesibili kodwa ucingo lwakhe soluqomile lapha size kuwe mnumzana Malokele siyazi ukuthi usufuna ukuhamba abasakhulayo bezanu PF laba bathi njalo bazavumba inhlanganiso ezaletha uzulu wonke ndawonye kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi ibandla abantu belwisane lenkohlakalo singabona njenge-MDC liphatheka lani entweni enjalo
ngiyaxolisa kubalaleli ukuthi thina njenge-MDC asikwanisi ukusekela into zamanyala esikwaziyo ukuthi lapha eZimbabwe sinabantu abathi bona bangurhulumente isisekelo sombuso siyakuveza obala ukuthi ibamele bakhokhele ukulwisana lenkohlakalo kumele kube nobukhokhelo obuvela kibo omongameli nabasekeli babo kumele kube nobukhokhelo obuvela kubo Zimbabwe Anti-Corruption Commission namadale oZimbabwe Republic Police thina njengabantu abathembele isisekelo sombuso seZimbabwe sithi kabayenze umsebenzi wabo ngoba lokhu esikubonayo ukuthi bona ezano bayalwa phakathi kwabo bodwa so sebefuna thina singene ezimpini zabo esingathi ngesilungu ngama-factional battles up thina akumelanga sikungenele lokhu ngoba eyomndeni kayingene so thina sithi njenge-MDC ngamadlwane ayenziwa yintsha ezanu p f ngoba izanu p f yonke ikhohlakele yiyo phele nguhulumente ngibazile bekhuluma beqamba amanga besithi yeyi akula manzi eHarare but sonke sawazi ukuthi amanzi kuthini ayenziwe ahlanzwe amanzi kumele kube namachemicals ama-chemicals akhona i-city of Harare mayifuna ukuwathenga imele hambe e-treasury kamele hambe e-reserve bank ukuthi kuthenge ngomuthi lo okuhlambulula amanzi so bona bathi amanzi awakho khona kuyindaba yokuthi akula even i-foreign currency yakhona but bona othagrey abazulu babo bebahambayo besiya withdraw ngama-$500,000 anytime befuna so thina esikuthoyo ukuthi niyena uhulumende nguyo osehlulekile izanu p f isiyehlulekile ngakho-ke thina soze saphatheka ngamandlwane ezanu p f sithi hhayi mna ngakwasukwehlule phiwe ngasukwehlule thiyanani le nto le yaso yena thina sithi hhayi i-m d c yona ingaba nguhulumende izahi make sure ukuthi unotagwireyi labangani bakhe bahle bathathelwe konke lokho abanakho ngoba kathesi nje badla bodwa amaZimbabwe edubeka bavikelwa yibo futhi omnanga kwabakhona labochenga yikho beganga kanje so yibo abasebenzela omnanga kwabochenga yibo abakwanisa ukuzuza imali e-reserve bank e-treasury osithi ofarari besethile ukuzuza imali ukuthi bahlambulule amanzi so thina njenge-MDC sithi asoze sayingenela indawo yomdeno bonke bayehlulekile kabahambi
siyabonga mnumzana Molokele asipa chidimbu masho kwenyu ekupedzisira
rege ndivabvunze pane zvataurwa navamugwadi vati uori uriko kumabato akaita senyu emdc nemamwe makambani avanga vari kutaura munyika munowanzwa sei nezvavari kutaura izvi
tataura kuti kune hurumende pano pazimbabwe kune mapurisa kune Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngavaende kumacity council ese kumamunicipality ese kana vakawana uori neumbavha vasunge vanhu vacho ndoo basa ravo sevumbiro remutemo rechitaura haigona kungotora vachingotaura maradio station nemanewspaper kuti kune vanhu vari corrupt isusu semdc tiri kuti kana varipo vanhu vacho vari corrupt ngava vasungezve saka zanupiefu ngairete kungotaura ngaiite they must act against corruption they must stop shouting ngavairege kungotaura kutaura since 1980 vanhu vezimbabwe vanozivati ndiani munhu ari corrupt mdc yakatovumbwa because of corruption yezanu p f Saka kana takutaura nyaya corruption, iZanu PF yakatotanga corruption yacho. Hapana MDC iri corrupt. ZANU PF is the most corrupt organization in this country. Every Zimbabwe knows that. Saka toti ZANU PF siyai kutaura nema kuti MDC corrupt. Zimi makauraya nyika. Vai pachigaro. Siyai MDC tonge. Tinova sunga vesu anata gureava. Tikatopia urumene nasi toto va sunga nasi. Hatinyengereri mbaba isu MDC.
Mm-hmm. Unfortunately, Mr. Mologele has to go, but siyabonga kakhulu Mnumzana Mologele ngokuba lathi kuhlelo.
Siyabonga lani ngokusamukela. Manje lisijele lethu sesigijimela omnye umhlangano oqala ngo-8.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga, siyabonga. Mr. Daniel Mologele is the Member of Parliament for Wange Central. And ngoyibandla le MDC sithathe umlaleli ecingweni unkomo kunjani inkomo
yaphika nkosi
ye usiqhumu ngapi kwendawo
ngise South Africa e-Northwest e-Rustenburg
aha uyizwile indaba esiphezukwayo lamhlanje
Ilalele mtakababa, ukubaleka ekhaya sibalekela i-corruption eyenzakala kuZanu PF. So umnangangwa lo osesikhundleni kwamanje ungene esikhundleni nge-corruption angeze akwanise ukubamba amanye amasela yena lilisela elintshontshe ama-election ka-2018.
Mhm kodwa singathi inkohlakalo yenziwa izano kuphela yini abakho ku private sector kumbe mhlawumbe la ku opposition abangatholakala be corrupt lapho
okwamanje since 1980 bethatha umbuso weZanu PF akula linye ibandla eselike lathola ukuphatha amandla esingaligcona sithi hayi lele linje line corruption lapho angingaqamba amanga sibili ntombi
khona ngapha eMzansi njani corruption yona siyazi ubabuzuma uthwele nzima lapha ngendaba ze-corruption
ye uthwele nzima kodwa ngenxa yokuthula imali akabotshwa ngithi uthwele nzima bamhambisa amakhoti bentshintshe beyenzeni benze kodwa akabotshwa ngenxa yokuthi ule mali umthetho kutho ukuthi vele wona walungiselwa abantu abangelamali njengathi laba abantshontshayo abanemali zabo kuyaphonga ukubhulwa nje kuyafanana nko
hayi siyabonga nkomo ungena kuhlelo
hayi ngiyajabula lami ukukuthinta namhlanje nkomo ngiqiniselani ngiphuma ekhaya eKanyandavu
kungaphi eKanyandavu
Senupane kanye nkomo.
Hayi emaphaneni.
Ye, emaphaneni nje. Ngiyabonga nkomo.
Hayi siyabonga mfowethu ngokungena kuhlelo. Maviyanzi nemtereri tiri kuno ku South Africa takati za uwori ku Zimbabwe nenyaya yekuti vamunangagwa kuva pachigaro hanzi vakapinda ne corruption. And still on that issue, we must say we have some breaking news from Malawi.
Malawi, very interesting news in Tunga.
Yeah, where the presidential elections were being disputed after kuvota kwavakaita last year. Saka, the Constitutional Court in Malawi has just annulled the result. Constitutional Court usethule isinqumo namhlanje kubana impumela yokhetho lweMalawi lapho kwa uwina khona umnumzana Peter Mutharika he was re-elected but hayi inkantolo ithi hayi ukhetho lolo kaluqhutshwanga ngemfanelo ngokunjalo ama results kumele avekwe eceleni luqhutshwe kakutsha siza abanengi siza khumbula kubana kuke kwaba lodaba olufanayo eZimbabwe lapho babuchamisa abephikisa khona impumela kwayiwa emthethwandaba iConstitutional Court yathi hayi ubaba Mnangagwa unqobe ngokuqondileyo ngakho kumele aqhubeke. Saka very interesting development there, Maf.
Mm-hmm. Yeah, tiri kutaura pano breaking news nawo dzati yangobva kutambira pari zvino ndedzekuti my elections kana kuti sarudzo dzemuMalawi idzo dzakange dziri kupikiswa nhasi zvaziviswa nedare reconstitutional court kuti pachaitwa sarudzo itsva nekuti varipo vamutarika ndo varipo handipari zvino vari kunzi ivo havana kufambisa sarudzo zvakanaka saka pachaitwa ipo sarudzo dzitsva tiri kuona muZimbabwe ndonyaya iri kunyanyonetsa umo MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari kutiwo muZimbabwe zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka saka tikaona zvakare tichienda kumadare nezvimwe zvakadaro asi muMalawi vazviita saka ndo zvimwe zvatichangobva kutambira pari zvino asi kune avo vari kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu nyaya yehuori iri kunzi iyo iri kukanganisa upfumi hwenyika taona vechidiki vezano PF kunyange vanga vari kuti zvavo vanga vakazvimirira vari kutaura zviri papfungwa pavo vachitaura ivo kuti pane varume vatatu vavadoma vavati havasi kufara nezviri kuitika vakuda kwashita Gwirei vatafadzwa musarara navabill Rotenberg vachiti varume vatatu ava vari kuita zveuori saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano kana muchida kupinda muchirongwa munoziva zvekuita nyorai nhamba dzenyu tiri kuona panapa pana Senator Lillian Tinvios vanyora vari kuda kuti tivafonere regai tisaedza kukufonerai Angela Magari ra kuti hello sister Mavi I'm watching you I'm here in Cape Town aiwa tinokuchingamidzai uyezve kune avo vese vari pano palive yedu tichange tiri kuedza kukubatai kuitira kuti mupindo muchitaura pfungwa dzenyu ntunga
asiyai kumalawi I didn't see it coming I'm honestly surprised.
I know. I mean, you know, that means that, you know, the law system, the judiciary is not compromised.
Indeed,
really, because it's very rare in Africa to have a government which is told, no, you are illegal, you need to have fresh elections and for them to be ordered. Because we saw they took a very long time
indeed,
to come
indeed
up with this decision, Antunga.
Abasanda Sixuma, ngumsakazo we Studio 7, njalo sikuhlelo lwe-live talk udaba esingalo lamhlanje ngolwenkohlakalo sebonile abasakhulayo bezanu PF lamhlanje begcona umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kulakwasheta Gwirei bathi nguye ingqungquthela yenkohlakalo ebulala umnotho welizwe abanye njalo bathi ngutafadzwa Msarara owe-Grain Millers Association kanye lomnumzana Bill Rotenberg oyenkampani ye-Green Fuel abathathu laba sizamile ukukhulumisana labo ukuxhumana labo kodwa sehlulekile sibone imbiko elisithumela yona kuFacebook lapha ekhasini le-VOA Indebele kulo Mluleki Mlisa uthi wena these guys are point salute them ngazi ukuthi uthini lapho umlaleli Msunduzwa Ndlovu uthi wena mfuka nkomo linjani lapho emsakazweni lo sisi hayi siyaphila Ndlovu enkulu mavanzi tineva terere
hey hello caller
hello
hey tukutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Edson Chumba ari ku Johannesburg South Africa
taura henyu vashumba
Nitaura nenyaya vari kutaura yecorruption yekuti iyozvo vari kutaura kuti pane vanhu vatatu ndiri kutaura kuti vanhu vatatu ndo vakauraya nyika here nekuti vaifanira kutitaurira kuti vatange kubva kuna Mnangagwa najaji wekonikot vachidzika navo vose votitaurira nezvekuti haiwa iyava varume ava ndo vauraya nyika vari kuita corruption kana vachititaura kuti varume ava vatatu vauraya nyika ndo vavakusimudzira mutoro nenyaya yekuti vane ruvengo rwavo rwavanayo pavari vasingatauri nenyaya iripo iyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy justice vose vati vadzodzi vachidzoka nezvigaro zvavo taikona kuvanzisa endi taikwanisa kuvajoina muhondo yavo asi minyaya yekuti vataura minyaya yekuti vatotoa hatigoni kutaura tichiti vari kutaura nezvekorapshoni havasati vataura nezvayo
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
havasati vataura nezvayo kana vada kutaura nezvayoaaa nekuti ndovaurayanyika ndovatinzanyika yese ovenyika iri yezimbabwe yavurawa nekorapshoni asi vacho vari kuita korapshoni havasiri kubata vanongobata nekuta kuti paita rengo
I what? No tender.
Corruption, I thought I was there. That's why it's not that I'm allowed.
Regate to whatever we narrated the Nyasanya songs, we cover Shumba. Thank you so much. We're hearing the Ntunga from Washumba. He's saying, although the youth might have done a good thing, he believes that they should have started from the top, from the Constitutional Court, from the current president going down,
indeed,
and not just identifying these three. But he says he's very, very happy with the situation in Malawi, saying that shows democracy. Where someone else is asking here on VOA, Shona Josh Mad, Malawi, and Ziko, Iowa, Koma Josh, Jaitika Malawi, and there's a Kuti Dari, Raymond, the Constitutional Court, Rataura Iro, Kuti, Pacha Vene Nesaruzo, Icha, Vava, Vasendeka Paparu TV, Mutongo, Ripopa Pari, Iejino, Vachit Paitwe, Saruzo Zicha.
Timbo Bunza, as we have a new guest, but Timbo Bunza wa Mugwadi, hands wa
dropa. Narendo funga tisukuta shakanaka regate. Ndi, hello, my team viewers.
Makadiko.
Aiwa, atiri wadi, tinofara mapinda mchirongo, wataure enyu, kutindimani, kutivangu vasinga kuziwe, vava kuziwe, ito pinda idu nenyai.
I was not tend as the Tarangundon, the Senator Lillian Timbias, the Senator Way Midlands, the Tigarakushi Shavane, Makadiko Vatereri.
Senator and the Senator Vakamizai Obatore MDC, Yava Nelson Chamisa. Mamrukuns was good out way for Pano. Munona says it one age decades and no PF Avanas.
In the corner, Kwandaita. Rechidukwa vavatumwa nevakuru vavo ndona kunge pane kukona nakona nakuriko saka vatumwa nevakuru vavo kungopa uonimwo kuvatatu ava nekuti pane mukuru mukuru anofila kuti pamwe havanyatsotererwa but problem iriko ndeyekuti corruption yehurumende iriko iyi yakatanga kare from Wilo Gate and yaone munhu achisungwa vanhu ava vagarisa muhurumende zvokutoti vanoba zvemhando yepamusoro chaizvo and vose hapana anokwanisa kuti uyu imbavha kana kuti uyu vose imbavha that is why the country is down to its knees nah. Nokuti vose imbavha asukaona votaurana kudai vanenge vatokona navo pachavo mumwe wosina kuti mhinda asikusapota uri kusapota nhingi ndopaunoona manje mayuti aya otumwa kutaura izvozvo otherwise aiwa hapana kana tinogadzirikapa vanhu ava vanofanwa kubvuma kuti vedu 40 years down the line corruption tainyanya taaccumulata tatora because tukutaura kama vanhu vanodisapisa mabillions of dollars mabillionaires chiwali ningirichiri vana vezimbabwe vachinonga svosve nemuromo saka vanhu ava mari yose yavanoba iyi handizivi kuti haikwani here haivakwaniri here because vane zvose mahelikopta nezvino nezvino saka isu ezimbabwe tisu tirikuchera and then wozotiitira izvi kuda kutotiitira zvinenge zvimafirimu Hollywood kuti kai ndoda kuita statement vanhu votoswera tita hanyano zvitataurwa ko statement yavakambotaura yavakanyakomaina vakati mbesu vakati nhingi vakati vanhu ivavo vakaenda kupi vakasungwa here vanhu ivavo nokuti zvakamboitika kaizvi nhasi vazoedza vamwe vatatu ko vava vakatanga handiti vavakataura lisi yavakabudisa iya chii chakaitika ndiyo dambudziko rinoita kuti vanhu vehurumende ava yezanu pf varate vachiita nokuti as long as kupa kwako necorruption kunoshandiswa kuti urambe uri loyal kune mukuru anditi because mukuru anenge akuti ukasangova loyal kwandisi mujeri anditi saka ukachwa loyal tiraku dekava okay havana basa kuti nyika yakugama havana basa nazvo havana basa kuti izvo ndiri munga musarane taundi yose haina kana upfu vanhu ava upfu zvavo anditi hakuna aiti ko ina mesenete asingakwereta upfu kunezo mutsana webasa ndiandikidzira upfu zvinoita here izvozvozvo havana kana basa nazvo taskforce ndiyoyo yakatetwazve ndoyakudya futi anditi vachibhadharisa vanhu vachinyoresa vanhu maadresi ini ndiku hurumende masiko ndochokwadi
kuneta imbobatai makadaro
ipapo ngavarove pasi titange patsva respect accountability nokuti there's even needs everybody to the even children kati tanzvisiri kuti what's going on ngavangobva.
Okay,
yeah,
Senator. Thank you. Batai Makadaro, Timboenda kuna Mkoma Mgwadi. Mr. Mgwadi, is it possible for President Mnangagwa to be incorruptible when his advisor is corrupt as per ZANU-PF youth?
Come again.
I'm saying, is it possible for Mr. Mnangagwa to be incorruptible when his advisor, according to ZANU-PF youth, is corrupt? Zvinoitika here kuti vamnangagwa vave munhu akachena sezvo vechidiki vezanu vachiti chipangamazano chavo chiri kuita zveuori?
Zvazvinoreva ndezvekuti kutaura kwaita vakomana veyutii sezvo ndataura hakuna munhu anotendera uori kana kuti anofarira uori nochokutanga izvo zvatiri tirikuzivana ipapo asi pechitu panova panozoisa musiyano ndekokuti inini I cannot measure whether a said individual is corrupt or not because I'm not responsible for those statements vataura mashoko iwayo ndevamatu atinonga mudivani wavo ndi ndo ya nekizidenti ya wai nabo uye ndo wanoziwa matana wacha tora kuti evidence ni iende pabandiko la anti-corruption commission uye ni prosecution ni kose kwa wataora kuti kana hai corrupt kucha bako kuta hai corrupt because no one is about to do this is just me saka asika zumanyi it is too early for us then to measure to say the president appointed a corrupt person when that person has not been convicted by a court of law or his cases have not been even brought before the court of law. Saka dei kutatira vanhu vakangwara taichimirira process idzodzi dzose dzekuti kana zvirizvo zvekuti ava kwaita vakomana nyaya idzidzoiso kumatare vanotongwa vatongwa kana vanhu vachidzomeza president nekujaja kuti vanga vachishanda nemunhu angai nehuori zvinochidzoonekwa kana matare dzinosi achinge atiwa mutumi. Chandinoda kungonyanyakusimudzira ndechekuti hazvibatsiri uye hazvina zvatinozvibatsira sevanhu vari kutambura nekuda kwezvirango zveupfumi sevanhu vari kutambura nekuda kwenhau dzemahuori idzoi kuti titange kuzvipoliticisa kuti bato rakati ndiro rine huori yatina vamurekeni vanga vari panapa vanga vatotanga kudzitenda kuti haiwa mbc haina kana munhu wani ari kurapa mashoko akadaro akashata unless he is telling us the world kuti the membership of the mbc is corrupt himself and his children and his wife ndo vaangakwanisa kuti account for their actions. The rest mapolitizenzi anongofamba nemutanga wachizvimiriri yavo you don't even know kuti mpmdc ari kumasvingo ari kuitei kana kuti makandela aya ari kuitei he has no information yakaita senyoro saka chinhu chakashata chinofanira kuti vanhu vemuzimbabwe vaavoide kumhanya kupoliticisa kana kumhanya kuita zvematongerwo enyika ndeyekuti be a noble cause to fight corruption because everyone is a victim of corruption wherever it happens just like this something. But the problem is that they don't want to manage that much politicizer. What are but the other thing that you end? But now you have to go to Nika in the way. In the end, you can't really make it. How voter, maybe that could work and maybe that could voter whenever voter can't open the particular thing. Can I find any that I want to worry? What you want that I need that in those that I'm not criticizing? Those that I'm really prostitution. Those that I'm not a race motion. Those that I'm really. Yani kwa 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 k
Anyone who says that is simply showing that there is no understanding of statecraftness in modern day government.
Thank you, Senator Tim Viosi, uyakhuluma lapha uMugwadi. Njalo abezwana bathi lana kumele libambane labo kumkhankaso wokulwisana lenkohlakalo, kodwa lina lithi ngeke lingene kulowo mzabalazo. Kungani nxa lisithi inkohlakalo ibulala ilizwe, kungani lingafuni ukubambana labo abezwana PF kule mizamo?
Kutwani, ngifuna ukukutshela iqiniso. Nanti mina ngithi ngathi ngimzwile khuluma lapha, nanti uthi yena kunama-sanctions kulani lani, nanti mina lapha ngisezisabane kutwani, and ngathi ngibhoda ngibona ama-companies ama-Chinese abathatha yona abalima lokhu zi-com abayezi-com abayezi gold, they are manufacturing all these things. Zimbabwe is a rich country, that one. We are rich, we got over 60 minerals. And that are very critical. The Chinese people are in the bush, they are manufacturing coal, they are manufacturing gold. They are everywhere in the bush of Savannah companies are there. Where is that money going to? Before we talk of sanctions, let's talk about our minerals. Where are they going to? And who made that deal whereby the Chinese can just take our money and go up with it? Who made that deal? Where is that money going to? Why are we poor today? It's because of the government of the day. They make bad deals and everything that is done. We are also talking about the Anti-Corruption Commission. To me, I'm going to rename it. It's the Anti-Loyal Commission. If you are not loyal, it's not about corruption per se. Because if it's a corruption, they have of the government at the moment, not only Jerry as I speak. Half, it's not three quarters, it's not all. That is the truth. Let's tell each other the truth. Where is the money going? Where is the diamond money going to? Here the people are suffering. Where is the platinum money going to? Here so many people are suffering. Where is the coal money going to? We are suffering, okay? We are so clever and dainty to talk about sanctions, and we don't want to talk about the things that we are facing in this country. Okay, is there an account? I want to understand. I'm asking this question in Parliament. She said, I want to know, that's for 2017, how much the Chinese companies contributed to the fiscal. And do you know what? The question ended up falling away. No one really never came to answer that question. I am not even blaming the Chinese government, but I'm blaming our own people because of corruption. Somebody give a maybe $10,000 and they give away all our minerals. They give these companies to do whatever they want. I am in the seven. You must see the holes. Our cows are falling in there. Our goat, everything in there. And they don't even fix the road. Guess what? They don't even buy anything. They do not support our business people. They even come with doors. They come with bricks. They come with nails. They come with everything. They don't buy anything from Zimbabwe. We will let those dead news. If the government says it, ladies and gentlemen, says it, who made that? At least when you are making a deal and you want your people to at least benefit according to the constitution of Zimbabwe, we are meant to have implemented the devolution. And what it says is that you are not a human being. You know, you don't find what to benefit of our Gary, then you are benefited. Have the government benefited? And what of the city? They work out like crap. They pay for them. They underpay them. So what are we getting from them? Why not, if you are making good deals and you want your country to develop, why not tell these people that are taking our minerals to say, please build a school, please build a road, please build something for that community to benefit. But alas, not zero, nothing. So we make that big deal before we cry sanctions, before we cry this. Why don't we look at the elephant in the room?
Siyabonga, Senator.
That are not people friendly.
Siyabonga.
We are tired of suffering. Make good deals. You don't blame anyone. And then when somebody is corrupt, guess what? In China, they hang them.
Siyabonga, Senator. Siyabonga. Siyabonga Senator bamba njalo ke sibale imbiko yabalaleli la the thing about diamonds and gold that she's talking about vana tsenengamo vambochema one nyaya iyo yanzi izvicherwa zvedu zviri kubiwa vate abafana vezano amache aligugu afana le diamond kanye legolide kuyantshontshwa kula mankampani abathi ayakepa esuke khonapho sethatha sitshaya phansi yonke imali etholakalayo khonapho ayingeni kugovernment yinkohlakalo ebeikhulunywa izane nale
aiwa ichokwadi apo tanga tiri kunzwa Senator Tinzio Siva vachichema-chema vachiti ivo nyaya imwe iri kunyanyonetsa ndeyekuti zvido madhiri akaitwa nehurumende nyanya nemachinese haana kumira zvakanaka vari kuti ivo kunzvimbo yavari kuzvishavane vari kutosangana nedzimwe nzvimbo kwakatyerwa hatingazoti migodhi here kana kuti chii muri kuwira mombe nezvimwewo nenyaya yemadhiri ari kuitwa uyezve vari kuti ivo vekuchina vakauya vari kuita mabhizinesi imomo havagadzire marodha vaite nezvakawanda asi ndiri kunzwa ntunga achiti ivo vakomana vezano PF vechidiki vataurawo nenyaya iyoyo yezvicherwa kuti zviri kubiwa munyika asi regai tiende kuna kola hallo kola hallo ehe asi tombodzimai radio yenyu iko ya taura itinzwi tukutaura nani uyezve
taura
itinzwi
Panyaya dzekubiwa kwemari dzine vanhu mukati vanoshanda muhurumende ndiri kuchireteza kuti pazvaitika last year panyaya Ignatius Chitombo yakazopereta iyo vakazombosungwa vakasungwa vakaisei yangozi zvizvi yakadaro and iyevoti iyoivoti iyi vanhu vatatu vasungwa iyoyi ichangoperesa yangoti zvizvi
Aiwa, mashoko makuku tu tinokutenda ichaizvo.
Tinotenda.
Mhm. Rikaitende kuna vatafadzwa.
Tine mwe mutereri zvakare. Kutwasino siziva ecinweni. Kunjani siziva?
Yapila baba.
Ye, akusipho umbono wako.
Ungo wangu kuna langu baba. Iba leliki hulumende saliki na nisi niti. Achi huzani pia.
Usmito wae nono ule zanu
hii. Nishama chindi. Nishama chindi wato leo mpupu. Wati 800 days zimbabwe ya nisigwa hii. Ugu lai jihutu na chukuru zumeze ule zimbabwe. Dena mpani.
Kotu ngatu Usmito wae nono ule zanu hii nisizivu.
Gakuru gakuru wabu tingene prite.
Ya Smith wae muvi, wae bulala futu kwe julizani, wae bulala.
Kina ito sasi tuta samuzo ndelika, yuwa na mta masi metu nga mako renga.
Hanzi ne mtereri zanu, hanzi Smith akanga ashitonga zirinani kune zanu PFA, ameno. Nangangji pokana nae hapo, ameno.
Negatisi kukuna mamkwadi, mamkwadi. Ye manzwa zvataurwa na Senator Timvius uye zvine muterere ari kubva uyu kutaura.
That was just rubbish. That was just rubbish what she was talking about. And that's why I'm not so much worried about her performance in that Senate, because I think she's just a hyperbole and much ado about nothing. You can't, any assertion that we cannot talk about sanctions because we have corruption is completely, it's as stupid as it is, because you can't
say I was.
The most important thing that you must be able to understand is that she must be sober up in a diatrix. You can't say we cannot talk about sanctions because there is corruption. Okay? That is, and I must reiterate, that is completely hypothetical and high sounding nothing anyway. Because I have said we have twin problems in this country. The MVC will not talk about sanctions because they were complicit in their invitation. They cannot talk about sanctions because they have been going globe-trotting around the world campaigning for those sanctions to be maintained. They have incapacitated those institutions which you are talking about, the Anti-Corruption Commission, the Zimbabwe Republic Police, the justice system. All these institutions have been incapacitated to fight corruption effectively as much as they should do, because they do not have adequate facilities and resources in order to carry out this fight across the length and breadth of the country. They cannot talk about it. Now she is singing. She is singing songs to praise Western investors and trying to attack the Chinese. Did anyone stop Americans from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the British from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the Scandinavians from investing in Zimbabwe? No. But they rather chosen to invest in a stupid political outfit called the MPC, which they are pampering with money to destabilize this country. And then she starts crying foul about the Chinese investing in Zimbabwe. What is the problem with that?
Okay, Mr. Mgwadi.
She must drop the agenda.
Time is not on our side.
Corruption does not win a political outfit. I must make this record. Corruption does not win.
Thank you, Mr. Mgwadi. Our time is really running out, unfortunately.
And we must say that, we must reiterate that we don't allow insults on this platform. Mr. Mgwadi, kept on saying stupid, blah, blah. We discourage such a kind of language here on Studio 7.
Yes, and Tunga, and people are still asking about the breaking news from Malawi. If you can just, I'm not sure where you were reading it from, but...
It's everywhere, BBC, VOA, everywhere. Umtetwa ndaba we Malawi ute umongameli mtarika kaketwanga ngemfanelo ngako. Result, impumela yoketo luka umongameli. Isifakwe eceleni sokuzaqutshwa ukhetho olutsha. That's the breaking news from Malawi.
Vese vanga vari kubvunza zvekuMalawi hazvaitika zvanga zviri zvekuti sarudzo dzakuitwa patsva. Asi nyaya yedu yatanga tiinayo huru nhasi yanga iri yewori uri munyika saka tanga tiri kuti isusu tichitaura zvanga zviri kutaurwa nevezano PF ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington ntsunga
neni ntsunga milinkomo sisithi asipeni njalo kuhlelo olufanayo lakwezinye inhlelo zethu kusasa.